Nyaya iri kunetsa kunyika yeSudani inoona iyo kuti vana vanozvarwa kuSudani vanosvika miriyoni nechidimbu vakatiza munyika iyi mudzimba dzavo. Vanosvika 250,000 vanotiza mudzimba dzavo vachinogara kune dzimwe nyika dzakapoteredza Sudan dzinosanganisa Chad, South Sudan, Egypt, Central Africa Republic. Kuchitivo vanosvika 843,000 zvizvarwa zvekuSudan zvakatiza zvichinogara mune dzimwe nzvimbo imomo, endi zvichioneka kuti vanotiza kudzimba dzavo kunyanya-nyanya madzimai, vana, vakaremara nevechikuru kubudikidza nehondo yanetsa ikoko iri kunzi hondo iri kuitwa pakati pevana vekuSudan, masoja enyika neamwe masoja anonzi mareactionary force ari masoja emuSudan zvakare vachirwira ugaro kana kuti utongi kana kuti masimba ekuti anotonga Sudan ndiani. Zvakanganisa ugaro hwevanhu vanosvika 16 million munyika yeSudan.
Munoona kunge mapato maviri aya echiuto achakwanisa here kuremekedza chibvumirano chavakanyorirana chekuti vambomisa kurwa kwevhiki rimwe chete?
Tinofara nekuti mapato anoona nezvematongerwo enyika mudunhu reAfrica kana kuti African Union pachirungu zvichibatanidzawo nevamwe vanonzi the Arab League vechitendero chechiIslam kunyanyanya vachishanda vari kunyika Dubai kana kuti United Arab Emirates vari kuedza kuisa pato vari kurwisana kuti vagare pamwe chete vataurirane kuti vadzosere nyika yeSudan kuutongi hwejikerere, kuutongi hwevana hwemuSudan. Ndiwo munamato wedu watinoita kuti dai zvaibvira utongi wedu hwenyika dzemuAfrica hwadzokera kuvanhu. Vanotonga Africa vabvisa utongi hwechisimba asi vaisa yatinoti development pachirungu kana kuti budiriro pamberi, kuitira kuti kunyangwe vanhu vakapokana pakuona kwavo kwematongerwo enyika havangabudisira nemapanga nemapfumo nekuda kuurayirana nyika.